manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chikunguru 20 2017.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti vanhu vari kuti vasarirwa nemwedzi mitanhatu vachirarama vanhu vari kutaura zvemanyepo.
Zesa Holding Company yanzi nedare ibhadhare mari inosvika zviuru gumi nezvishanu zvemadhora yekuripa mumwe mudzimai amai Constance Sinachinga ava nemwanakomana akashaya mushure mekunge agwinwa nemagetsi zvichionzerwa nekukundikana kwevashandi vekambani iyi kuita basa nemazvo.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaMorgan Tsvangirai varamba mashoko ari kuburitswa nemamwe mapepa nhau ekuti vakaudzwa navana chiremba kuti vasarirwa nemwedzi mishoma vachirarama zvakapa kuti vadaidzire dare remhuri yavo. Vatsvangirai vakazivisa nyika kuti vane chirwere chegomarara muna 2016 uye vari kurapwa kuSouth Africa mushure mekunge vana chiremba vavo vemuZimbabwe vavapa kurudziro yekuti vaende kunorapwa kunze. Vatsvangirai vatiwo mangwana vanenge vari muBulawayo vachisangana nenhengo dzebato ravo kuMcDonald Hall kumuzvilikazi. Kuti tinzwe zvizere nezvenyaya iyi tabata vatsvangirai tikavabvunza nezveutano hwavo.
Unoziva Blessing, ndinotoshamiswa vamwe vanhu vachiti ndafa ndichafa vari pamubhedha vari kutomutswa vachidi. Nyaya iri papa ndechekuti ehe ndiri kurapwa ka, asi nyaya iripo ndechekuti munhu kana achirapwa afa ehe. Ndoda kundiudze vanhu veZimbabwe kuti mina ndiri kunzwa zvirinani, ndiri kufollowa matreatments angu zvakanaka, handisi kutomboona chinotofanira kuti vanhu vavhunduke. Ndinodawo kuti munhu amurapwa kaa achipona. Chandiri kuziva ndechekuti vavengi vangu vaya vanenge vachida kuti vatsvagiridza zvinhu vanoda kusevenzisa nyaya yeutano hwangu as an election issue. So vanogoramba vachingomutsidzira nyaya iyoyo, asi hazvibatsiri nokudawo kuti inini wacho kandini. Kana ndaonaka kuti handikwanisi kuenderera mberi, ndinongotaura kakuti chitsvaga zvinoda kutaurwa here izvozvo.
Saka zvese zvanga zvakudza vatsvangirai vanzi mwedzi mitanhatu chete zvanga zviri zvemugodzi matsuro izvi.
Haiwa, ngofadzana nabasi. Ndakatorunzwa motaura kuti vatsvangirai vakaunganidza mhuri vakataura kuti naye unoonawo zvichiita. Ungadaidza vana kuti vaudze kuti haani pangu papera. Zvinoita here izvozvo? Chirwere chiripo chinorapwa ka. Ende mazuva ano hakuna chirwere chinonzi hachirapiki. Chirwere chese chinotsvakirwa mishonga neenderana nokurwara kwacho. But rufu nderwaMwari. Harusi rwamadhokotera, harusi rwavanhu. Mwari ndiye anoziva kuti uchafarira kana kuti uchaperera papo. Ndetimaona manje.
Asi nekurapwa kwamuri kuita, muri kuona kuti musarudzo dziri kupinda dzegore rinouya idzi munokwikwidza pasina matambudziko?
Ai, paine dambudziko kandingadai ndichingotaura kuvanhu kuti ndaita dambudziko. No, ini ndiri kutotaura, takatotarisa, tiri kutoseenza kuti tikwikwidze muelection iri kuuya. Vamwe vanhu vakutaura kuti munhu atovapa chipokototo. Zvingaitawo here?
Vamwe vari kutiwo sei musiri kuita marali mumatunhu akasiyana-siyana sezvatiri kuonawo zviri kwadivedzana.
Ukaramba uchingoita zvinhu zvimwe chete izvozvo, results haichinjizvi. So munombochinja maitiro, ichitonyatsoziva kuti yes, marari tinoita hedu once apo nepapo, kungotaridza kuti vanhu tinawo. Asi basa rinofanira kuitwa chaiko ivisibility on the ground, reassuring people pass up. Ndo zvatiri kuudza vanhu vedu kuti no. Yes, tinogona kuti apo taita rally. Inga makatoona vanhu musi unokukuwadzana, makatoona vanhu musi unogwera. Ticharamba tichiita izvozvo but handiko kune focus yedu yemarari. Tichazoita zvedu marari mukambeni kuna kutaa kunosvika mukambeni chaiko chaiko. Asi pari zvino toda kusenza on the ground. Vanhu vachitoona tichikonvinza vanhu kuti pano ndo pane chinhano chokuti tibi tichinje maitiro enyu.
Imwe nyaya yatakuona iri kuvhundutsa vakawanda inyaya yemhirizhonga. Muri kuzvionawo sei?
Muri wayo shiri. Hapana chinoshamisa apa. But chavasingazivi ndechokuti ukaramba ichingoita same thing. Kana wapisa imba, ukapisa mota, zvobatsire chiizvozvo. Ndozvinoita kuti udye sadhari. Ndozvinoita kuti chingwa chiuye kumba. Ndozvinoita kuti mwana wako aone basa. Ndozvinoita kuti unongoona kuti kana muchidzira nemapenzi, izvo munotofanira kutomeka sure kuti ndo maitiro avanoita.
Mutungamiri webato rinopikisa MDC vamogen zvangirai vari parunare muHarare.
Konyaya yekuumba mubatanidzwa sarudzo dzemuna 2018 dzisarudzo dzasvika iri kufambawo sei. Tichaenderera mberi nehurukuro navamogen tsvangirai tichitaura pasvika zvinhu. Kambani yeZesa Holdings yanzi nedare ibhadhare mari inosvika zviuru gumi nezvishanu zvemadhora yekuripa mumwe mudzimai amai Constance Sinachinga ava nemwanakomana akashaya mushure mekunge agwenwa nemagetsi zvichikonzerwa nekukundikana kwevashandi vekambani iyi kuita basa ravo nemazvo. Takudzwa Nyandoro uyo ainge ane makore masere ekuberekwa akaurayiwa nemagetsi musi wa29 kurume muna 2012. Amai Sinachinga vakakwira kudare vachiti vaida mari inosvika zviuru mazana mashanu zvemadhora.
Asi mutongi wedare repamusoro reHigh Court Justice Chester Helena Charewa vakazodzikisa mari iyi. Amai Sinachinga vanoti kubva zvafa mwana wavo vave kurwara nechirwere cheBP uye vave kutadza kudya. Vanotiwo vakamanikidzwa kubva kumba kwakafira mwana wavo kuEastleigh sezvo vainge voramba vachirangarira nezverufu urwu. Mukuziya nyaya iyi tabata gweta ramai Sinachinanga muzvare Belinda Chinowava vanoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Zvakaitika ndezvekuti vanhu vezesa vakauya vakachera makomba emagetsi vachida kugadzira magetsi kunonzi kuEastleigh muno muHarare vakarega kufushira makomba iwaya. Saka mwana wemukadzi uyu aitamba sezvinongoitawo vana abva kuchikoro akadonera mukomba iroro akazofa zuva racho raitevera. Saka dare rakaona kuti mai ava vakakonzerwa kurwadzwa kwakanyanyisa nekufa kwakaita mwana wavo nekuti Zesa ndo yega inoita zvemagetsi muno munyika. Saka ine responsibility yekungoona kuti painochera makomba makomba anovharwa kuti environment iwe safe. Saka High Court yakawirirana nesu kuti Zesa yakakanganisa ikati mai ava ngavapiwe mari nekufa kwakaita mwana wavo.
Asi iyo Zesa inenge yanga ichiramba vaitiwo kudii mumapepa awo kumatare uko?
Zesa yairamba yaiti iyo havasiriwo vakachera makomba havazivi kuti makomba akacherwa nani. Vakati hapanavo vemunharaunda vakafona vakataurirwa kuti kune makomba akacherwa. Vakati futi mai ava vairegerera chimwana wavo achinotamba panze paine makomba akadaro vaifanira kuona kuti mwana anogara mumba. Asi dare rakaona zvese izvozvo zvisina kana maturo ese.
Asi tichitarisa nyaya dzekodzero dzevanhu munyika mutongo uyu wakakosha zvakadii nekuti tinonzwa kakawanda vanhu vachinzi vafa mune njodzi dzakadai.
Mutongo uyu wakakosha zvekuti kuti vanhu Zesa pachayo kuri pamari kwaichaita ndokuti vanyatse kuziva kuti aiwa kana vaita basa vanofanira kuprotekta veruzhinji. And vanhu vanobatsirikanawo kuziva kuti hazvina basa kuti Zesa ndeye hurumende inongoholdwa to the same standard se any other company inofanira kuoperata zviri pamutemo.
Muzvare Belinda Chinowawa vanoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vanga vari parunare muHarare.
Varimi vakagariswa patsva vanorima mbatatisi vanoti havana rubatsiro rwavari kuwana kubva kuhurumende sezviri kuitika kuvarimi vechibage nezvimwe zvirimwa. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamberi penhengo dzekomiti yedare reseneti inoona nezvekuendeswa kwoupfumi kuvatema, varimi ava vati kunyange hazvo vakapiwa minda. Varimi vazhinji vachiri kutatarika sezvo vachiti kurima mbatatisi kunoda mari zhinji. Sachigaro wePotato Council vaRonald Musekwa vakumbira kuti dai hurumende yavabatsirawo kunyanya panotsvagwa mishina yekudiridzisa.
tine kushushikana kwakanyanya nekuda kwekuti potato rinoto contribute zvakanyanya pafood inodyiwa muZimbabwe. Munhu wese kazhinji achidya mapotatoes anenge atomira kudya upfu kwanguva semunguva iyoyo. Saka kudya mapotatoes tingatoti itori staple diet yemuno munyika, asi hatisati tawana rubatsiro rwekubva kuhurumende.
Varimi ava vachemawo nekushayikwa kwembeu yembatatisi neutano munyika. Vamusakwa vati mbeu yavari kuwana munyika yakaneta, uye imwe yacho ine zvirwere izvo zviri kuita kuti gohwo revarimi riderere.
Dambudziko guru riri kuwanikwa nemafamasi edu akapiwa minda nehurumende rekutanga reinyaya yesidhi. Sidhi iri kuwanikwa nemafamasi mazhinji emuZimbabwe inoprodusiwa muZimbabwe kana inogadzirwa muZimbabwe. Zhinji yacho yati kurei pamagenerations apa, uyezve zhinji yacho inowanika ine madiseases.
Nhengo dzepotato council idzi dzakumbirawo nhengo dzedare resenate kuti dzikurukure nehurumende kuti vakwanisewo kurima pakapiwa vamwe, vachibhadhara varidzi venzvimbo idzi inonzi pachirungu leasing. Vamusekwa vati mbatatisi dzoda kurimwa pakakura sezvo murimi asingakwanisi kurima paanenge apedzisira kuisa mbatatisi. Zvichakadaro, gurukota rinoona nezvemari vapatsvutsvinamasa nhasi vaturawo ongororo yebhajeti inoitwa pakati pegore. Vachinamasa vati vari kutarisira kuti 2017 ipere zvakanaka. Vachinamasa vati mari yakawanikwa nehurumende kuburikidza nemutero kusvika pakati pegore yakakwira nechikamu chimwe nechidimbo kubva muzana. Vachinamasa vati izvi zvichaita kuti hurumende iwane mari yebhajeti yemabhiriyoni matatu nemamiriyoni mazana manomwe emadhora panopera gore, inova iyo yaidiwa pabhajeti regore rino. Vatiwo hurumende yakabhadhara mamiriyoni zana nemakumi matatu nemana emadhora kuvarungu vachena vakatorerwa mapurasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munatibata pa 909 AM, pa 4930, kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Vanhu vakawanda munyika vanoti vari kushushikana zvikuru nenyaya yemhirizhonga ine chekuita nenyaya dzezvematongerwo enyika iyo yatanga munyika pamberi pesarudzo dzemuna 2018. Nemusi wechipiri, bhawa remutedzeri wemutungamiri wepato reMDCT vaElias Mudzuri rakapiswa nevanhu vanofungidzirwa kuti ndevezanupf muHarare. Imba yemwe kanzura yakapuswawo uye motokari yebato iri ikapiswa svondo rapera mumusha wevazhinji wekuwadzana. Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vanoti vachiri kuferefeta nyaya idzi, asi vezanupf vanoti vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch raburitsa mashoko richishora mapurisa nekusasunga vanenge vachiita mhirizhonga dzezvematongerwo enyika. Rashorawo gurukota rinoona nezvemukati menyika vaIgnatius Chombo nemashoko avo avakataura ekuti mhirizhonga iyi iri kukonzerwa neveMDC vachirwisana pachavo. Human Rights Watch yakuridzira SADC kuti iudze hurumende yeZimbabwe kuti iferefete nyaya dzose dzemhirizhonga nedzezvematongerwo enyika kunyangwe dzakaitika mumakore apfuura. Mukuzeya nyaya yemhirizhonga iyi, tabata nhengo yezanupf uye vaimbo vasachigaro vechidiki mudunhu reHarare vaJim Kunaka uye munyori wevechidiki muMDCT mudunhu reHarare vaDanford Ngadziwore. Totanga nekunzwa kubva kuna vaNgadziwore.
Ishiripo ngoma blessing ndeyekuti zanupf ine mbiri yekuita mhirizhonga, ine mbiri yekuuraya, ine mbiri yekuponda, ine mbiri yekupisa vanhu. So pari zvinezvi vatanga muno muHarare ende kutanga uku hakuti shamadzi because ndo mbiri yayo yatinoziva yainayo. Asi seMDCT Assembly muHarare Province tinoti zviri kuitika izvi zvokuti pachidzidziso tigai takagadzirira. But imwe issue yamukoma blessing yatinayo ndeyekuti vari kuda kuti divheta because isusu seMDCT Assembly is our target to mobilize about 1 million youth in Harare to register. So this strategy yavo is to divert us nukita violence.
Waa kuna kamunotu kudini shuruta urwana wanga zori.
Ndinoda kuti zive kliye pazuwara nasi. Kuti mubatore zano PF amuna mere mere nebili shonga ili kuitika parishini. Mumazuwa apera, takanga tiri kuona wanu MDC, vachirova mapurisa, vachitema dimotokari, vachipanya mashops mukatime guta. Vachita ndiwa varikuita mere mere. Ye kuda kutwaya kuda kuti munyika muno mutabve kunge muchigarika mune zvakanaka. Pati chavasiri kuziva ndechekuti bato rezano PF ibato rine hwaro rakarongeka. Ibato risingavhunduke kana kutyisidzirwa nenhau yemhere mhere nemhirizhonga yavari kuita. And we are not going to retaliate pane sezvavari kuita. Even mapurisa vanongofara vachingomhanyisana navo ivo zvavari kuda kutwaya kuda kuita kuridza mhere kuti vatsvage vabatsiri vangavapa mari nekuti pari zvino chandoziva ndechekuti MDC yabroke handizive kuti murume uyu ari kuzvitora kupi zvaari kutaura kuda ari changomuka muhope bva mangomudeedza painterview madii kumbomupa nguva yekuti ambobepura hope dzipere.
Vangadziori, hanzi maita hope dzichibva mundiro.
Zviri kutaura vakunaka hazviti chine chose nekuti vakunaka pate zvavo is a non perpetrator violence. Muharare munomu vane makesi akawanda. After vabuda muzano PF vadzingwa vakataura pachena muvhidhiyo yavo kumaZimbabwe kuti I am sorry ndakarova vanhu. So isusu munhu anenge abuda pachena achiti I am sorry tinomutambira. But akaona sekunge dhimoni riya reuzano PF rakadzoka kuna vakunaka ndozovadzoka kuzano. So madzokera vaita kuzano haazi kutishamisika but zvakare isusu hatisi kuti isusu MDC nekuti hanzi MDC yabroka handitozvizivi. MDC chainacho vanhu vanhu ndo vanovhotera vatsvangirai vanhu ndo vaita kuti MDC iwine makore ose aya. So nyaya yekuti yazobroka yaita sei hatozvizivipo chinodiwa vanhu. Politics chaizoka is about people. So ini ndiri kuti ini zano PF mhirizhonga yavatanga muHarare imhirizhonga yavo ine strategy yavo yana kunaka yokuti divheta kusarejesa vanhu. But tiri kuti isusu this time tiri prepared tiri kuisa mapeace ambassadors muevery constituency muevery ward kumake sure that vabereki vedu indashipi yedu munhu wese is protected.
Vakuna kanzi makambo buda pachena muchiti matendeuka muchitenda kuti mairo avanhu ichokwadi here.
Murume uyu ndabva mukutaura vakomana dai ambogeza kumeso hope dzipere. Nhau iri panapa mukuru wangu ndataura kare ndikati hatina nguva yekusverorova minority. Why should I fight vanhu vashoma ini ndichiziva kuti tisakawanda. Saivo zvavari kutaura izvo varivo vane ruzhinji varivo majority vanodi kuhwina election makoresa. Tinongova zvambaradza election isusu takangomirira kunopinda mubalet box tobva tavaratidza kuti aiwa kani vamugabe hachisi chinhu asi zvazvinhu.
Tombodzoka kwamuri vangadziori tichitarisa imwe nyaya chii chingaite kuti vechidiki vavhotere bato renyu reMDC vasavhotere zano PF.
Tenge zvaro ngova blessing. Chekutanga ndechekuti kutaura kuti kwandiri kupandikutaura pano ndiri muHighfield West muconstituency ya honorable psychologist Mazivisa. So isusu takatusangana nemayouth kuti vamazivisa zvondirapera iro vakataura ivo vachiti izvo kupublic meeting kuti mayouth ese ari kutengesa neari kuveza nechichi mabasa akapiwa nezano PF ende ndemabasa avatakaprovisa. So kutaura kunoku mayouth emuHighfield West vatori ready kurejesta to vote vamazivisa out from parliament.
Munyori mukuru wevechidiki muMDCT mudunhu reHarare vaDenford Ngadziore. Manzwawo zvakare kubva kuna vaJim Kunaka vaimbova sachigaro weZANU PF Youth League mudunhu reHarare. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare.
Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti danho rehurumende rekurambidza kupinzwa kwechibage munyika uye kumanikidza varimi kutenga chibage muGrain Marketing Board kana kuti GMB chete harina kunyatsofungisiswa nezvaro sezvo chibage chemunyika chichidhura kudarika changa chitengwa kunze. Mukuru wesangano relabor and economic development research institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vanoti chibage chemunyika chiri kuita madhora mazana matatu nemakumi pfumbamwe emadhora patani zvichienzaniswa nemadhora mazana maviri nemakumi mashanu kana chichitengwa kunze. Vamwe vanoti chibage chiri kutengeswa kuSouth Africa chiri kutengwa nemutengo wezana remadhora nemakumi mana emadhora patani. Imwe nyanzvi yezveupfumi vachitungamirawo sangano reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti MCOS vaJohn Mufukare vatsinhirawo maonero aDr Kanyenze aya vachitiwo mutengo wekurima chibage munyika uri pamusoro-soro kwazvo izvo zvinozoita kuti mutengo wechibage ukwire. Asi mukuru weBlue Ribbons Foods vaYusuf Kamau vaudza Studio 7 kuti vanotambira danho rehurumende iri sezvo nyika iine chibage chakakwana uye rinowanisawo vanhu mabasa munyika. Gurukota rezvekurima vaJoseph Made nezuro vakazivisa kuti hurumende haichabvumidzi kutengwa kwechibage kunze kubva nezuro wakare. VaMade vakazivisawo kuti vanogaya upfu vave kufanirwa kutenga chibage kuGMB asi vachitanga vabhadhara mari kuhurumende vozopiwa matsamba ekuenda navo kunotora chibage chavo kuGMB. Hurumende inoti iri kutarisira maguta gore rino kuburikidza nechirongwa chekurima chinotsigirwa nehurumende cheCommand Agriculture. Ngatinzwe hurukuro yataita naDr Kanyenze panyaya iyi.
Chayakangonaka ndepokuti inoita kuti millers vatenge chibage chiri muno muZimbabwe nokuti mwaka uno chibage chakarimwa zvakanaka zvakakwana zvekuti tinogona kuwana chokudya chemuZimbabwe munomu. Asi takangoti shatei ndepekuti chibage chavo chiri kuita $390 per ton. Asi chekubva kunze kwenyika chinenge chichiita $250 per ton. Zvichireva izvokuti maakuvharidzira kusave efficient kwenyu. Ndopangone dambudziko ipapo rokuti ehe tazvivharira muZimbabwe kuti tiwane maketi yedu tiise mabasa edu. Asi tiri kuzviita nemutengo uri pamusoro-soro chibage chose chikabva kunze chenge chipinda nemari iri pasi pasi.
Asi muchitarisawo mari inodiwa kuti varimi vanga vachirima tani imwe chete yechibage inoenderana here nemutengo?
Zvinhu zvemuZimbabwe zvose zvinokoiswa mitemo iri pamusoro. Kana mangotarisa maitiro atinoita zvinhu zvino hatitarisi kuti tinge tichiita kuti zvinhu zvirerukire vanhu. Ndosaka ndiri kuti ehe zvinoita kuti murimi awane mari. Asi zvozoshatirawo zvakare vanozotenga chibage chacho upfu unenge warimwa. Saka naizvozvo ijeka icheka kwese zvinotinakira murimi. Asi munhu anezenge akutenga hupfu unenge wagadzirwa nemamillers nemari iri pamusoro kunyanyanyanya vanhu vari mudhorobha zvinenge zvave kuti dhurei chaizvo.
Ko urongwa hwekuti vanogaya hupfu vobhadhara mari kuhurumende vozopiwa matsamba ekunotorosa chibage kuGMB urongwa hwamunokurudzira here?
Zvinobatsira kungoti pave nekurongeka pamisika nekuti mukangosiya zvakadaro sezvataimboona mwaka yapfuura iyi zvinopedzisira zvinhu zvacho zvave kuitwa nenzira inozoita kuti murimi ave anokanganiswa. Asi zvinofanira kunge zvichiyatsorongwa.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr Godfrey Kanyenze vari parunare muHarare neStudio 7.
Muri dzakaparadzirwa dzimba nezvipfuyo nemafashamu emvura eCyclone Dinio mukutanga kwegore dzinosvika zana nemakumi manomwe neshanu mudunhu remasvingo dzawana rubatsiro rwechikafu, magumbeze nezvimwe zvikwanisiro kubva kukambani inogadzira shuga yeTonga Hulet. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Kambani iyi yapa rubatsiro rwemari inosvika madhora zviuru zana nemakumi maviri. Vakawanda vevakabatsirwa ava vainge vononga sose nemuromo sezvo hurumende yainge yekundikana kuvabatsira. Vakuru vekambani yeTonga Hulet vapa rubatsiro urwu kuvanhu ava nhasi kuburikidza nebazi rehurumende runoona nezvekufambiswa kwemabasa mudunhu remasvingo. Vagari vakaparadzirwa dzimba dzavo nemafashamu emvura ava vapiwa hupfu, mafuta ekubikisa, usavi, sipo pamwe nemagumbeze. Zvimwe zvikoro zvakaparadzwa matenga nemhepo zvapiwawo marata. Vanga vakamirira tongati Hewlett, muzvare Adelaide Chikunguru, vati kambani yavo yakasiririswa zvikuru nekutambura kwanga kwaita vanhu ava.
As you know, Mashingo province yaka affectwa nema floods edineo mugore rakapera iri rakapfuura. Nzvimbo dzaka affectwa ndiana Chiredzi, Mwenezi, Zaka and Sikita. You find that ma districts aya aka affectwa ma schools in those districts aka blowa ma roofs awo ne mepo yakabva ma floods iyayo. Saka chonga Hewlett yaka donate ma roofing sheets anenge achizo shandiswa kuita ma roofs ema classrooms.
Vamwe vagara vakanganisirwa upenyu hwavo nemafashamu vakatenda zvikuru kambani yetongati vachiti yabatsira sezevanga vavapa rumana nzombe.
Tinogashira rubetsero kubva kutongati Hewlett. Vakomana ava vatibetsera zvikuru sekuti isusu kubva takapinda nedambudziko remafashamu pakanaya mvura paya, zvinhu zvedu zvose zvakatogwa nemvura kusanganisira chikafu chero zvomumunda hazvina kuzotobuda zvakanaka. Asi nhasi tinoona vetongati Hewlett vauya, government yakangoita zvokunyora mumapepa nekudanidzira paterevhizheni chiti ichatibetsera, asina nhasi inoratidza kuti iyovo haitorinawo mari.
Vachitaura pakuparurwa kwechirongwa chekubatsira vanhu ava, vanoona nezvekufambiswa kwebasa muhofisi yegurukota reMasvingo Maishuvai Mahofa, vakuda kwase Machako varumbidza tongati Hewlett vakapomera mamwe masangano mhosva yekuuya nerubatsiro vachipesanisa vanhu mumaruwa. VaMachako vaendera mberi vachikumbira rubatsiro kune mamwe masangano vachiti hurumende iri kukundikana kutsigira vanhu vakakanganisirwa upenyu hwavo nemafashamu aya nenyaya yekushayikwa kwemari munyika. Nzvimbo dzakanyanya kukanganiswa dzawana rubatsiro dzinosanganisira Masvingo, Chive, Chiredzi, Mwenezi pamwe neBikita. Sangano reUnited Nations rinoti vanhu vanodarika 250 nemumwe vakashaya nemafashamu emvura aya, uye vanhu zviuru zviviri zvakaparadzirwa misha. Ndakamirira Studio 7 kuMasvingo, ndini Gandri Maramba.
Mumwe wevechidiki vekuZimbabwe 60 vari kuita zvidzidzo zvoutungamiri hwejekerere muAmerica pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship, vadzikama ibere, vanoti vadzidza zvakawanda zvichavabatsira kusimudzira basa ravo rekurwira kodzero dzevanhu kana vadzokera kuZimbabwe masvondo maviri anotevera. Vechidiki ava vari kuzvikoro zvepamusorosoro zvakasiyana-siyana, uye vabere pachavo vari kuWilliam and Mary College muVirginia. Gatinzwe hurukuru yavaita nhantungamiri Nkomo weStudio 7.
Chikuru chandinoona chakanyanya kukosha chatadzidza ndechekuti icho vechidiki vane simba rekuti vange vachikwanisa kupinda muutungamiriri vachibatsira nzvimbo dzavanorarama nyika dzavo kuti dzikwanise kufambira mberi, kuti mararamiro evanhu ange achisimukira. Ndo chandinoona sekuti ndiwo changa chiri chinhu chikuru zvikuru pachirongwa ichi. Tinodzidzawo zvekare kuti unyanzvi unotibatsira kuti tinge tichifambisa ndima munzvimbo dzatinogara haungowanikwe kuAmerica chete, unowanikwawo zvekare kunyika dzakasiyana dzekuAfrica. Saka pano pandiri apa ndine mafellows 25 vanobva kunzvimbo dzakasiyana-siyana dzeAfrica. Zvakawanda zvatiri kugoverana zvinotibatsira kuti tinge tichikwanisa kupusha agenda yeAfrica mberi.
Nemusi wechishanu makabatikanawo muhurukuro kana kuti paneli yakanga ine chekuita nezvekodzero dzevanhu, mungatitaurira zvizhinji nehurukuro izvi?
Takava nepanel yaikurukura nezvekodzero dzevanhu yaiva nemafellows vanokwana kuita ivo 4. Taiva naSalihet anova gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari kuSouth Africa, navatemfu vanoshandira chirongwa cheOpen Society West Africa, navaChris Fonye vanoshandira Human Rights Commission yekuCameroon, neni ndiri weChina. Tichikurukura nenhau yekuti izvo kodzero dzevanhu muAfrica dzingafambiswa mberi sei kuti dzinge dzichikwanisa kudzivirirwa kubva kune zvakasiyana-siyana zvinotidzosera mumashure seAfrica.
Nyaya yeZimbabwe muri kuionawo sei? Takamira papi panyaya dzekodzero dzevanhu apa?
Nyaya yeZimbabwe takaikurukura zvikuru papanel iyoyi yandiri kutaura nezvayo. Chikuru chatakaona ndechekuti icho muZimbabwe tine dambudziko reiya yatinoti impunity. Vanhu vaya vane tsika yekushonyorora kodzero dzevanhu havawani mukana wokumira pamberi pedare vachitongwa nekuda kwemhosva dzavo.
mumwe vari muchirongwa cheyali vadzikamai bere vari parunare nantungamiri ngomo Studio 7. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai, ndini Jonga Kandemiri nemwangu Blessing Zulu.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 20 Ntulikazi 2017 ngo Chris Gande.
Lo ntungamile inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
So dubetsila lo khathesi omama uyakuhamba ufuna noma iloni njengami khathesi ngiyaqalisa abe ngama virgin claims the unity collateral security ewini yabungelayo kwakhathesi but sesithaba ngamakhesi i-fidelity sesinikeze ithuba yokuthi bayakwanisa ukusinikeza about 15,000 ingela collateral.
Abesifazana apa kumsebenzi wokwemba abasembukisweni we-mine and drug obulawayo bakhala ngokuthi bafuna imali yokuthuthukisa umsebenzi wabo.
Namhlanje kunje so abantu babuyile kuseni bakhangelwa bebonwa abantu abalolwazi ngendlela ukuthi umuntu okumele aphiwe i-wheelchair uyabe ngumuntu onjani. Ababoniwe namhla sebetholile ama-wheelchairs abo.
Abenhlanganiso ye-Rotary Club Fresno esigabeni se-California ngapha kwele-Melika bemanyene le-Rotary Club Harare Central baphe usizo lwama-wheelchair e-Harare.
Inhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala e-Melika isola umthethwandaba we-Constitutional Court nesinqumo sawo esivimba abaphandle kwelizwe ukuvota besemazweni abakiwo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7.
Abesifazana abakubhizimusi lokwemba abakumbukiso weZimbabwe International Trade Fair Mining Entra sebecele uncedo lwemali ngoba besithi umsebenzi wokwemba udinga imali enengi kakhulu, kubika uNompumelelo Moyo.
Abesifazana laba bathi ukusungula ibhizimusi lokwemba kudinga imali enenye, kodwa akula mali lemitshina yokusebenzisa, ngakho badinga ukuphathiswa ngemali yokusebenzisa ukuze bathenge yonke into efunekayo amabhizimusi abo athuthuke. Umongameli wenhlanganiso yabesifazana abakubhizimusi lokwemba iZimbabwe Mining Federation, unkosikazi Apollonia Muzwerengwi, uthe njengabomama badinga imali ngamehlo abomvu.
Akula imali, akula i-equipment, abakazi bafuni i-working capital, bafuni ama-explosives, dewatering system, amanzi amanengi, ama-shafts.
Unkosikazi Martha Thokozile Moyo laye okubhizimusi leli uthi akulula ukuthola imali yokuzithuthukisa.
So dubetsila lo khathesi omama uyakuhamba ufuna noma iloan njengami khathesi ngiyaqalisa abe ngama virgin claims the unity collateral security ewini yabungelayo kwakhathesi but sesithaba ngamakhesi i-fidelity sesinikeze ithuba yokuthi bayakwanisa ukusinikeza about 15,000 ingela collateral.
Udubo ethi ukuba kulabesilisa abangamagovu abafuna ukubathathela imigodi yabo loba nje bayabe sebetshale imali enenye kumabhizimusi abo.
Ukusiphethe ngoba lami so nginyekela ukuqina ngibazathi ngizahlala lakho ngoba indawo yami i-very productive. Kulabanye abantu abasuka besebenzise ama-muscles e-politics besebenzise ngendlela esibenzisizo thina ikakhulu e-Midlands ludubo olujayele ukuba khona, but mina njengomuntu ovele yazi umthetho lami ngiyahlama ukuthi ngiyabe ngikhwele ema-ofisini siyakhonapho.
Unkosikazi Mabel Ndlovu uthi imigodi baphegelwa bagebha, kodwa abalayo imitshina yokugiga amatshe aligugu awegolide.
I problem esifisana layo ukuthi omama sebe ku ground omama basebenza asilast emili asilani nalabo mama mamana bathiwa bangu 5 kunje bagebhile ukuthi bazathengisa ngapha igolide labo into esingayaziyo sicela ukuthi uhulumende angenele ayezivulela coronation aid ngoba sihambile abantu bapheke sikhona last month babhala lapha abafake khona ipeg yabo bayireversa up to 2011 kwenzela ukuthi kucrossane lepaper leli elikamama madokotela
umbukiso walonyaka wemba uqhutshwa phansi kwendikimba ethi Exploring Linkages in the Mining Value Chain njalo ukhangelele ukuphela kusasa ngemva kwemhlangano weZimbabwe Miners Federation Small Scale Miners. IZimbabwe jikelele ilabesilisa abadlula inkulungwane ezinhlanu abakubhizimusi lezokwemba njalo unkosikazi Siphiwe Dube wezansi emandebeleni ematopo nguye obikwa ethengisa igolide elinengi ukwedlula abanye abesifazana ezweni. Amankampani afika 120 ayabukisa lonyaka eMine Entra 2017 kuthi amabili asuka eSouth Africa leChina. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingunompumelelo Moyo.
Abenhlanganiso yeRotary Club Fresno esigabeni seCalifornia eMelika bemanyene leRotary Club Harare Central ukwabelana usizo lwama-wheelchair edlula amakhulu amane i-440 kwababuthene namhlanje emzini ophathisa abakhubazekileyo owe-St. Giles Rehabilitation Center ukuze kuncedwe labo abangenelisi ukuzithengela inqola lezi zokuhambisa. UPraxedis Jeremiah usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abantu babuthene endaweni eye-St. Giles ukuze abakhubazekileyo labemuli eziswelayo ezingenelisi ukuzithengela ama-wheelchair babelwe usizo lwalezi nqola okuluncedo olubuthaniswe ngabe-Rotary Club Harare Central bencedisana labe-Rotary Club Fresno yakwele Melika. Unkosikazi Ayin Nyakunu ngumkhokheli we-Rotary Club Harare Central. Yena-ke uchasisa ngokwenzakale lamhlanje.
Namhlanje kunje so abantu babuyile ekuseni bakhangelwa bebonwa abantu abalolwazi ngendlela ukuthi umuntu okumele aphiwe i-wheelchair uyabe ngumuntu onjani. Ababoniweyo namhla sebetholile ama-wheelchairs abo. Kulabantu abaningi lapha eZimbabwe abalesifiso sokuthi ngabathola uncedo lwama-wheelchair kodwa bengenelisi ukuzithengela ama-wheelchair akhona. So njengoba nje singabantu laba beZimbabwe sasithi kungcono sincede sadingana labantu esingasebenzelana labo eAmerica kule Rotary Club okuthiwa iRotary Club of Fresno abasincedileyo ke basipha lawo ma-wheelchair ukuthi sincede abantu abengenelisiyo ukuthenga. Sathola ama-wheelchair afika 440.
Uqhubeke ethi inani labadinga usizo lwama-wheelchair eZimbabwe yonke likhulu kodwa laloba kuyingcosana lwenani elifunekayo kuzanceda abalutshwane bona labo ukuthi benelise ukuzenzela njalo bengabi ngumthwalo omkhulu ebazaleni lalabo abahlala labo.
Nxa sikhangele singasithi sikhuluma ngamafigures esingathi ngesilungu ngamafigures eZimbabwe lapha kukhanya kufuneka ama-wheelchairs angafika 30,000. Thina sitholela i-440 okuthi singathaba sibilinxa singenelisi ukuthi sisebenze njalo sithole amanye sincede ikakhulu laba abaphandle kweHarare abakulezinye indawo ezingafikekekiyo.
Unkosikazi Nyakunu uthi bazadinga olunye njalo uncedo ebanganini babo ukuze bafinyelele unceda lalabo abahlala khatshana ledolobho leHarare laloba benelise ukunceda abalutshwana abavele kwezinye indawo eziseduzane.
Kulabanye ababuyile sibevela kwezinye indawo eziseduze leHarare, kulabanye abavele eBindura, abanye koChivu, abanye bavele koBuhira.
Iningi lalabo abadinga usizo kaliyenelisi intengo ye-wheelchair eyodwa njengoba ibiza $250 ngayinye, $250, okutsho ukuba zinengi imuli eziphila nzima ngoba zilomunye owemuli okhubazekileyo engaba ngumntwana loba umuntu omdala. Abe-St. Giles yibo abaphathise ngolwazi lendawo yokubuthanela ukuze abakhubazekileyo abalenhlanhla yokuthola lolu sizo lwama-wheelchair babuye bazowanikezwa emkhosini oqoqwe ngabe-Rotary Club Harare Central besebenzelana labenhlanganiso ye Rotary Club Fresno yakwele Melika abayibo abeze lala ma wheelchair eye St John's Ambulance kanye labe Speed Link Cargo. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC ngingupraxitis Jeremiah.
Inhlanganiso emela izizalwane zeZimbabwe ezihlala khonapha eMelika, iZimbabwe Diaspora Vote Campaign, sisole umthethwandaba weConstitutional Court ngesinqumo sawo esivimba izizalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe ukuvota zisemazweni akizo ngoba usithi isisekelo sombuso asikuvumeli lokhu. Itale leli letu le isinqumo lesi ngomnyaka ka-2013 kodwa kalisazange lapha izizathu zalo. Iphephandaba le-Herald lithi umahlulo mkhulu uChief Justice Luke Malaba uze wapha izizathu zabo kuliviki lapho athena isizathu esikhulu yisoneso esokuthi isisekelo kasimbambi ngamandla uhulumende ukuvumela izizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe ukuthi zivote zikulawo mazwe. Le yinto esolwa kakhulu ngomgcini sihlalo weZimbabwe Diaspora Vote Campaign, umnumzana Dan Moyo.
I-Constitutional Court eZimbabwe leya ayikho independent, i-court ekontrolwa yizanu and siyazi ukubana since i-new constitution yabunjwa minengi imithetho engaka-alignwa to i-new constitution le ngoba izanu ivele ifuna ukuqhubeka ibusa ngodlangamandla ongasilona olufunwa ngabantu bakithi. Sonke siyazi sayifunda i-constitution entsha, i-constitution entsha ithi wonke umuntu ongumZimbabweni ulelungelo lokuvota. So lana nje okusho ukuthi ngezinye indlela bathi bona angeke balandele i-constitution.
Uthi umahlulo omkhulu Malaba isisekelo sombuso kasibambi uhulumende ngamandla, kasimethesi umlandu wokuvumela izizalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe ukuthi zivote.
I think uJustice Malaba uyibala ekhetha i-constitution, uyibala eseqa ezinye izigaba eziku-constitution ezikhuluma ngama-rights amaZimbabweans as a whole. I-constitution leya ayidiscriminate based on ukuthi umuntu ongumZimbabweni ungakuphi ngokuhlala. I-constitution leya isobala ukuthi ithi wonke umuntu ongumZimbabweni ulalo ilungelo lokuvota. So lana nje sifuna ukuthi uJustice Malaba asikhombise ukuthi yiphi i-chapter ku-constitution ethi yona i-government ayilawo umlando ukuthi imake sure ukuthi wonke umuntu oyisizalwane seZimbabwe ulalo ilungelo lokuvota.
Umnumzana Dan Moyo ngomgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Vote Campaign, sixoxela eseVirginia khonapha eMelika.
Bathukuthele abeZimbabwe kwele South Africa ngemva kokuba umsekeli kamphathi Ntambo ogajalwe zamapolisa khonale eSouth Africa ethe abakumanye amazwe edolobheni leJohannesburg okuyindawo ehlala abeZimbabwe abaningi kufanele bathathelwe amanyathelo ngoba sebebaningi kakhulu bagangile, kanti futhi kungenzeka bagcine sebehluthune intambo zombuso kwele South Africa. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Inkulumo kamsekeli kamphathi Ntambo ogada lwezamapholisa kwele South Africa umnumzana Bongani Mkhongi isishiya abeZimbabwe bethukuthele beganuni wabo. AbeZimbabwe yibo abaningi kulaba kwamanye amazwe abahlala emalokishini asenzekini edolobho leJohannesburg abalisa iHillbrow, Beria leUvel. Ekhuluma labezindaba ngemva kwembiko yokuthi izitezi eziningi enzekini edolobho leJohannesburg sezithethwe ngabantu abahlala kuzo ngodli, umnumzana Mkhongi uthe abakwele South Africa akumelanga bagoqe izandla besekele idolobho leGoli lithathwa ngabantu bokuza.
How can a city in South Africa be 80% foreign nationals?
Kwenzakala njani ukuthi isilinganiso sokungamachumi ayisithiyagalombili ekhulwini sezakhamizi zedolobhe kube ngabantu bokuza? Lokhu kuyingozi.
Isizamo seZimbabwe uMnumzana Mbuso Ndlovu odabuka eFilabusi esilakatshani kodwa ohlala eNgilandi okwamanje uthi lihlazo ukuzwa amazwi anje ephuma kusiphathamandla sikarhulumente.
Ibuphukuphuku bukaminista ikungahlakaniphi, ikuba ingqondo ezifitshane, akasebenzise yena ingqondo, hayi inhliziyo. Nabo bakhuwa ama-South Africans abo bagcwele umhlaba wonke kuphela nje bona abayenzi umsebenzi wabo, wabophe izigebengu, bangabopha abantu abazidlambeleyo nje basuke kubo behlupheka.
Esinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Big Foster Nkomose uthi sekucaca manje ukuthi izenophobia le ehlala siba khona ivela kuphi.
Ma kungaba khona okubehlulayo lapha phakathi ephalamende, babheka okulula bangakwenza, esingakubiza ngamanye amagama sithi kugegela imbuya usabulude. Ngoba angiboni ukuthi inkulumo yakhe kukhona into eyenzayo ngaphandle nje kokuthi abantu balwe babulala abanye. Bayabenefitha ngathi sila siyasebenza, siyenza yonke lento, asitholi imali ezi-right and all those things, bayakukhohlwa konke lokhu.
Ngakulini hlangothi uMkhongi uthi kakusizenophobia kodwa basola ubugangi babantu bokuza.
The arms that are being used here in Hillbrow, dominance of foreign nationals.
Ezikhali ezisetshenziswa la eHillbrow, ukugcwala kwaba kwamanye amazwe, abantu bayadlwengulwa, kuthengiswa izidakamizwa, kulamashabhini angekho emthethweni, izitezi zethu zihlala abantu lenhlanya esingazaziyo, kufanele sithathe amanyathelo.
Esinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Gilbert Moyo uthi kusegcekene ukuthi abakwamanye amazwe kabasafuneki kuleli.
Asambeni ngobuningi bethu siyelungisa ekhaya. Singabe sizodelelwa lana kwamanye amazwe ngoba sibalekile ekhaya. Sambeni siyovota noma irigging ikhona, kodwa uma sivota ngobuningi bethu angicabangi ukuthi singehlulwa ngumbuso kaMgabe osihlukumeza kanti siyahle eZimbabwe sibaleke sizelana sizokufa nalana eSouth Africa.
Kusenjalo inhlanganiso yezamalungelo oluntu eSouth African Human Rights Commission isimsole kakhulu uMnumzana Mkhongi sithi umbiko wakhe wamanga awulabufakazi kanti futhi ungabangela ukuhlaselwa kwabakwamanye amazwe. Melestudio 7 Johannesburg eSouth Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Live Talk lamhla kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sixoxa ngenhlupho ezibhekane labesifazana abakumsebenzi wokwemba abathi bafuna imali yokuqhelisa umsebenzi wabo.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Inani lezehlakalo zodlakela lwezombusazwe seliqansile phambilini kokhetho. Kunsukwana ezisanda kwedlula kuchiswe imota ye-MDCT izitolo zikamsekeli kamongameli webandla uMnumzana Elias Mudzuri lezindlu zabasekeli bebandla. Ngokhetho lomnyaka ka-2008 ibandla le-MDCT labika lona ukuba kwabulawa abasekeli balo abangamakhulu amabili ngenxa yodlakela lwezombusazwe. Abanye besabela ukuthi udlakela luza kuba luningi kakhulu ukwedlula iminyaka yonke. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele locubungula izombusazwe uMnumzana Max Mkandla endawonye lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT uNkosazana Thabita Khumalo onguye osungula lingxoxo.
Angithi sonke siyazi ukuthi izanu ingazama ukuqili bayo wonke ingaqalisa ukwehluleka umuthi wabo omkhulu ubudlwa ngudlwambo ukuthi abantu ukuthisela abantu izindlu baqalisa ukwethusela abantu ukwenzela ukuthi abantu bafike esigabeni sokuthi yebo tuzafa yekela sibavotele kumbe abantu bayekele ukuyavota ngoba bekwazi ukuthi singavota noma sivote singavotanga siyahlukuluza tshiyaneni lapo injani izanu isingena-ke ungavumanga uzulu wonke.
Nanto udaba uMnumzana Mkandla, wena uthini ngodlakela lolu oseluqhamukile elizweni?
Hayi, udlakela lolu oseluqhamukile ngolwangamabomu njalo lwenziwa ngabantu abangaziyo ukuthi khona impi wini kumbe violence kwini. ngabantu nje kuphela laba abathunywayo laba abangazilutho impumputhe. Kodwa bekusase nalolo khetshayo ehlukuluzwa lo uzabisela ezama ukuzivikela. Ekuzivikeleni kwakhe akusafanani lokwayizulu. Uzazivikela ebese wina. Uyabe seza wina ewine yonke into elwe ewine impi yangkhona ewine i-battlefield yangkhona. Ngakho kudlwangudlwangu lobo asebeqalisile ukulwenza lolu, hayi akusukume la zinkokheli ziphakathi kwelizwe leli zixhasane le nkokheli zomhlaba ukuthi lokhu-ke thina sikuphethe njani, phela kasiphathanga lutho, induku kasilazo. Abahloniphekayo banjengobokhumalo umama njengoba bekhona lesephalamende lapha, ababatshelane ngaliqiniso ukuthi lokhu kuphela kuzakwenza ukuthi okade lokhu kunika umhlathi ecine sithi umhlathi wakhe usubuhlungu kakhulu ebesebisela. Uzabisela kungasho ukuthi ujonge ukubisela, kodwa uyabevika ezama ukuthi khona ezivikele, kodwa kuzamemetheka ngoba nizani yona ngokwayo kathesi kaseyozani liyani esiyaziyo. Siyizani yamayouthi abangazi lutho nje, impumputhe eziphiwa imali kumbe eziyengwayo ukuthi ilizwe leli lalimi njani. Abayibo abanikazi sibili bezanu ama-veterans lama-ex-detainees labanye abantu nje abayibona yini, ababuyeli futhi lapha entweni enjenge-violence, abasoze bekwenze futhi. So laba abafuna ukusetshenziswa laba kumele bezibuze kathathu ukuthi basetshenziswa phezu kukabani, ukuthi bethini.
Ye, ngiphenduke kuwe Nkosazana Khumalo. Sike sabona eminye imbiko lapha emaphephandabeni ethi yona kungakusenzakala ukubana ubudlwangudlwangu obukhona ikakhulu eHarare bubangelwa ngalinye ixuku le-MDC. Uthini wena ngakho kona?
Kule nto eqakathekileyo njengezalwane zaseZimbabwe ukuthi siyinanzelele, lokhe izani yabusa kuleli lizwe esasihlala sikuzwa ludaba lokuthi izanu divides and rules. Yingoma esayizwa angisakwazi ukuthi intolontolo. Umsebenzi wezanu yikuthi isibophanise imisila, siqalise ukulwa sodwa labo futhi bephakathi abangabaqali bendaba yena le entshukudizene bese kuthiwa yithi besenzela ukuthi uzulu phandle abe sesithi no amabandla aphikisayo lawa abayazi into abayenzayo. Yiyi divide and rule eyenziwa izanu ngoba kumele sikwazi ukuthi sonke silwa impi enye, sifuna ukukhipha izanu esibulele ilizwe. Namhlanje nje limbuya ngoludi ngendaba yezanu, kodwa bona bakhomba ngowaphakathi. Lingangena kumabhorodoni bruku abo lapho bakakhona, inkamanzi ziyawa. Thina ngapha edubekayo sihlaba umkhosi ekuseni eminja ntambama ngabantu abalutshwane, bazasibophanisa imisila. Thina asenzeni okufunwa nguzulu ukuthi sizikhiphe ebugqilini lobu. Abantu abethu bahambe bayesebenza, namhlanje sijaya ngabantu abethu ngokuthi wona labo abantu abasincindezelayo sebetshengela anto abathi into ezidakayo antana sebehlanya. Ngindaba eyodwa ngabanamsebenzi sebephumile ezikolo sebebhazile imisebenzi wa bayaphuma emaregeni besithi khona bona bavulele imisebenzi eyi-2 million. Kodwa uduke ukuthi thina amazimbabweni esingacabaniyo azange sibuze ukuthi which economy, formal or informal. Kanti sithi bona yibo abenza ukuthi kube nama-vendors lapha phandle la ababanika malini ukuthi bayethengisa ama-toothpick. Akulasenti ababanika yona, bahle abantu abethu thina sabafundisayo sithengisa inkomo sithathele izindlu. Hayi bo
Mnumzana Mkandla, ukhetho luyasondela, ubona ungani luzamemetheka ukwedlula okukhona kathesi na?
Udaba lwe-violence lolo lodlakelwa luzamemetheka ukwedlula kathesi ngoba nayo izanu kayibambananga yona yodwa. Izaqalisa yona yokodwa ukulwa yona yodwa ngaphakathi, belwisana nje bona bodwa kube sekumemetheka kuyebamba labangaphandle njengoba vele sekuqalisile. Yatsha imoto ye-MDC iviki zona lezi ezidlulileyo, kunenge sikuzwayo lapho ukuthi khona sekulokwethuselwana lamatitsha afosela ukuthi emhlanganweni konke kukhona i-violence yona liyana. Kodwa kudlakelo lolu luza kubamba kakhulu ngaphakathi ngoba ama-overtrain kasabambananga ngaphakathi, babe sebechithekela ngaphandle kube sokusiya mumatheka kuyewela kwezinye izindlu.
Alo-ke ngumnumzana Max Mkandla ocubungula izombusazwe ubexoxa endawonye lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT uNkosazana Thabita Khumalo.
Omunye wabasakhulayo beZimbabwe abangamashumi ayisithupha abaqhuba izifundo zobukhokheli khonapha eMelika phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship, umnumzana Liberty Bebe uthi kuningi asekufundile okuzamnceda ekubeni ngumkhokheli oqotho. Abasakhulayo abakuhlelo lolu sebelenyanga beqhuba izifundo zabo njalo bazigqiba ngeviki ezayo. Sixoxele uBhebhe oqhuba izifundo zakhe eRutgers University.
Kuningi nje esesikufundile lapha, oqakathekileyo ukuthi okokuqala ukuthi sifunda from each other njengazizalwane ze-Afrika, ukuthi sibekwazi ukuthi kanti abanye ontanga abaqhuba inhlelo ezifana lalezo thina esiziqhubayo emazweni ethu bakwenza njani, kuyini okuhle abakwenzileyo, kuyini okubi asebefunde kikho. Okwesibili yikuthi lathi nje njengoba sile nhlelo esiziqhubayo kuyini esingabatshela khona, kuyini esingafunda kibo laba abangakufunda kithi. Sithole amathuba okuthi sivakatshele inhlanganiso ezithiyethiyeneyo lapha kwele Melika, lapho ukuthi sifunde kizo lazo zifunde kithi, ukuthi kati yiziphi indlela esingaqhuba ngazo ngcono inhlelo esiziqhuba emazweni ethathiyeleyo. Okwesithathu, mina ngiseRutgers University lapho engifunda khona esingakuthi ngama-theory awe-civic leadership, ukuthi kuyini engingakwenza ngcono njengenkokheli yenhlanganiso esebenzela e-Afrika, lokuthi kuyini engikutholayo kwele Melika okungenza ngikhangele umhlaba, ngikhangele ilizwe leZimbabwe ngendlela ethiyeneyo.
Kuyini okugodwa mnumzana Bhebhe okuqakathekileyo mpela obuye lapho ungakwazi ongathi sukwazi manje ngobukhokhele?
Engingakutho mina okukodwa yikuthi nxa uyinkokheli kuqakathekile ukuthi unanzelele ukuthi kayisuwe ololwazi lonke. Ulwazi lukhona ebantwini bonke nje noma bengekho ezikhundleni zokukhokhela. Kuqakathekile ukuthi ufunde ukulalela, ufunde ukuthola ukufunda lawo kwabanye obakhokhelayo.
Umnumzana Liberty Bhebhe ngomunye wabasakhulayo abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship.
Ake sizwe udaba oluveza imbono kahulumende wele Melika.
Kuqalisa inyanga kaNtulikazi, uMongameli Donald Trump wabika ukuthi ele Melika lizanika izigidi ezingamakhulu ayisithupha lamajumi phose amane amadola 639 million yokunceda amazwe akuqela ele Somalia, South Sudan, Nigeria leYemen. Umnumzana Robert Jenkins, umsekeli womkhondisi wohlangothi lwe-USAID olubizwa ngokuthi yi-Bureau for Democracy, Conflict and Humanitarian Assistance, uthi abantu abaningi kakhulu badinga uncedo emazweni la lapho okulendlala emangalisayo khona kanye lempi yomvukela. UJenkins uthi loba kuloncedo olunikwa abantu labo emazweni la oluvela emazweni athiyeneyo kusobala ukuthi kulendlala okumele inqabelwe yilabo abalemali. Uthi indlala le kwezinye indawo ibangwa kakhulu yimpi yomvukela. UJenkins uthi ukuswelakala kokudla kuqhubekela phambili emazweni la okwenza ukuthi abantwana labesifazane bathwale nzima. Uthi emazweni anjengeSomalia kunzima ukunika uncedo abanye abantu ngenxa yempi yomvukela. Kwele South Sudan leYemen, impi yomvukela isibhidlize umnotho, yamisa ukulima lokuthengiselana njalo yenza ukuthi kukhuphuke intengo yempahla ethiyeneyo. Kwele Somalia leNigeria kufunakala ukudla lolunye uncedo endaweni lapho okulalimali cacha eBoko Haram le-Al-Shabaab athwalise nzima abantu makhaza. Imali le enikezwe ngele Melika izoncedisa ukuphandela uzulu ukudla, imithi, ukwakha izambuzi, ukulungisa indawo zokunatha amanzi ahlanzekileyo, ukwenza indawo zokuhlala zalabo ababalekela impi, ukuvikela ukuqhamuka kwemikhuhlane lokunceda iziphepheli. UJenkins uthi okwamanje ele Melika selinikeze amazwe la imali efika phose amabhiliyoni amabili $1.8 billion lonyaka. Uthi uhulumende wakhe uzaqhubekela phambili enceda labo abahluphekayo emazweni athiyeneyo.
Ololo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende wele Melika.
Ayike kwanele okwalamhlanje sihlobo esithandekayo esikhathika sizavuma ukubana siqhubeke sisonke. Olivalelisayo ngontungami Linkomo.
Lami owenu uChris Gande silithiya kuStudio 7 Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.